Vamwe vataura ne Studio 7 vanoti zuva iri rakurumidziswa sezvo mutemo waitendedza kuti sarudzo dziitwe chero mumwedzi wanyamavhuvhu. Asi vamwe vanotiwo zuva iri rakanaka nekuti pachine mwedzi miviri yekuti vanokwikwidzana vagadzirire nekutsvaga rutsigiro. Muzare Jini Mutandi, mumwe mugari wemasvingo ari mutsigiri webato reZANU-PF, anoti mutungamiriri wenyika aita zvakanaka nekuisa sarudzo pazuva iri.
Ndinoona kuti deti iri rakanaka, president vagona nekuti vapa munhu wose mukana wekuti akamba nezvakakwana, uye zvese zvemaobservers akati akutouya, handionese kuti panga pachine chinangwa chekuti deti riswe kuri. Saka ndinoona kuti president Mnangagwa vagona kuti vanhu vachitokambe navanhu vavhote vadzosegwe pachigaro. Kana vadyiwawo vanodhira nezviri pasi tine shuwa dzekuti vachadzokera pachigaro.
Asi vaGodfrey Kuraone, mugari wekwaMucheke, vanoti zuva iri raiswa pedyo sezvo mapato mazhinji asati anyatsopedza kusarudza vachavamiririra, uye SEC haisati yapedza kugadzirira sarudzo idzi.
Zvichitarisa mamiriro epolitics, tinoona kuti deti iri rinenge raenda pedyo pedyo zvaro. Ndakatarisa kuti mapartis edu mazhinji achiita maprimary elections vanga vasati vagadzirira. Ndikutarisa kuti ZEC yachona ndikuwati haisati yava redi kuti irade maelections. Saka ndikuona kuti deti iri rinenge ratikurumidzirwei kuisa pedyo pedyo.
Vamwewo vanoti mutungamiriri wenyika akatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutembo, nekudaro paisa sarudzo panofanira kutambirwa nemunhu wese. Sachigaro wesangano rinomirira zvido zvevatore venhau remisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti chakakosha ndechekuti mutemo watevedzerwa uye vanopinda musarudzo vanofanira kuchigadzirira.
Ndinoona kuti kana vachitevedzera mutemo hapana zvingachinjwa. Tingafara chaizvo na vachikwanisawo kuonekwa vachiita zviri pamutemo, ndizvo zvatingati zvakanaka. Asi zvavaku nevanhu vari involved panyaya dzematongerwo enyika nemaelections, vana ZEKI nevamatongerwo enyika mapolitical parties, kuti vachiita yatinoti to put the house in order, kuti vakwanise kukwana mudheti iroro rataurwa nemutungamiriri wenyika.
Sadgaro MDCT inotungamirwa navanelson Chamisa mumasvingo vaJames Gumbi vanoti musangano wavo wakagadzirira sarudzo chero dzikaitwa svondo rinouya, nekudaro vanotambira zuva iri.
Isusu takagadzirira sarudzo dzange dzatotinonokera, saka chero dai dzanzi mangwana chaiwo tanga takatomirira.
Ukuwo utungamiriri weZANU-PF unoti wakagadzirira kupinda musarudzo pazuva ratarwa nemukuru wavo, vachiti vanoona vachikunda musarudzo idzi. Sarudzo idzi gore rino dzichakwikwidzwa nemasangano akawanda anosanganisira mubatanidzwa MDC Alliance, ZANU-PF, Rainbow Coalition, CODE, National Patriotic Front nemamwe mapato mazhinji achangoburwa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.